Vema business vaparura chirongwa chinonzi business preparedness, prevention and response to COVID-19 kana kuti BPPRI kuti vabatsirane nehurumende kudzikisa uwandu hwevanobatwa neCOVID-19 kuburikidza nekutenga nhomba nezvimwe zvekushandisa muzvipatara kurwisa chirwere cheCOVID-19. Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa ichinhasi muHarare, sachigaro weBPPRI amai Gertrude Mashonganyika vati vemabhizimusi vanoda kuti dambudziko reCOVID-19 ripere kuitira kuti mabhizinesi avo abudirire, izvo zvakavasunda kuti vatengewo nhomba dzeCOVID-19 kuitira kuti nyika ikurumidze kuva neuwandu hunotarisirwa hwevanhu vabayiwa nhomba munyika yose kana kuti herd immunity.
Aimi yedu yange iri yekuti taiti isusu hatikwanisi kuti vanhu vanoshandira makambani yedu chete ndovo vakavaccinatewa ivo chete vachazodzokera kudzimba. Vanhu vekudzimba kwavo vakarwara zvinoafekta makambani yedu. Vanhu vemacustomers edu akarwara as well zvinoafekta makambani yedu. Saka takati isusu kakuti tiwane head immunity ngatiite macontributions edu yekuti for each company vakabvuma kuti tinoita mavaccine, tovaccinata maemployees edu, tovaccinata mhuri. But tovata double times two. Kuti tikaita mavaccine anokavha maemployee, mavaccine anokavha immediate family yavo, tobata times two. The other part yoenda manje yotinopinda mupfuu kuti hurumende ikwanise kuvaccinata vanhu vese munyika.
Kambani yeSimas ndiyo ichange ichitungamirira vemabhizimusi muchirongwa chekutengwa kwenhomba idzi. Vachitaura pachiitiko ichi, sachigaro weSimas amai Emma Fundira vatiwo chinangwa chavo ndechekuti vanhu vakawanda vadzivirire kuchirwere chinouraya ichi.
Tiroda kuachieva herd immunity. Herd immunity means tinofura vanhu 60% vemunyika vanenge vakavaccinatewa. Kana ivo vakavaccinatewa zvinoreva kuti pamwe chirwere chacho hachinyanyi kuspreada. And futi kana mavaccinatewa vanhu havanyanyi kufa and havanyanyi kurwara nekupinda muhospital. Vanongoita masymptoms mashoma, havaite masymptoms akawanda.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vatiwo vafadzwa zvikuru nekubatana kwemabhizimusi nehurumende mukurwisa chirwere cheCOVID-19.
Zvavari kuita izvi zvinhu zvakanaka, zvinodakadza, nekuti ndavabvunza ini ndikati ko kana ndikauyavo ini zvangu mubva kure, zvikanzi aiwa hatidzingi munhu, munhu wese unobayiwa zvaanenge achiafambira. Asi vari kuda kukurudzira kuti ivo vanhu varambe vachiyo vachibayiwa. Kuseenza kweprivhati nehurumende kudai zvinotifadza zvikuru.
Vamangwiro vatiwo vari kutarisira kuti makambani aya achapawo veruzhinji, kunyanya kunzvimbo dzakasarira shure, ruzivo pamusoro pezvakanakira kubayiwa kwenhomba.
Kukumbirisa kuti vaende kudzimwe nzvimbo dzakaomarara kwavanenge vachiona kuti vanhu havasati vanzwisisa, vachitidetserawo kutsanangura nezvechirwere ichi kune avo vanenge vasinganzwisisi, vachibatsirana pamwe nenyika. Saka chinhu chatafarira zvikuru nekuti ndiri kuona kuti vari kubaya vanhu, uyezve mishonga yandiri kuona kuti iri kupuhwa pachena kuvarwere.
Vamangwiro vatiwo hurumende yakasarudza kushandisa nhomba yeSinopharm neSinovac nedzimwewo nekuti ndidzo dzinogona kuchengetedzeka zvakanaka munyika.
Yatiri kushandisa muno muZimbabwe, tiri kushandisa yagara ichiitwa muno muZimbabwe chinyakare ichocho. Tinobaya vana polio, diphtheria, TB, chichi, handidzini. Nhomba idzi dzinochengetwa pakati pe2 to 8 degrees Celsius. Zvino iye zvinezvi kune nhomba dzakauya, dzimwe dzinoda kuchengetwa pasi pe-75, -80 degrees Celsius. Kana imi mese nebhizinesi tikava tichitanga yogadzira mafiriji anotonhodza kusvika -75, munozosara kuapedza tapera necovid, handitini? Saka nhomba dzatiri kushandisa muno tinogara pasi sana chiremba nedzimwe nyanzvi kumayunivhesiti, tine inonzi Medicines Control Authority of Zimbabwe, tinoongorora toona kuti nhomba yatiri kutora iyi inoenderana nekuti tigogona kuzvichengeta here. Dzinogadzirwa kune dzimwe nzvimbo ndo dzinoda -75, Daka bunza wanuzi ya muno mshikaza. The best ya tunotzika ima ina state ya hii kwa ni Cold Storage Commission. So tikatura maina 75. Hainoshika pa airport. Hato pira inawa echa shandira. Handiti.
Simasi noti vema bizimusi wakaisa madore kwa Amerika milioni mwechete kutsigira chirongwa chekutengwa kwenomba. Nezuro vanhu zviuru gumi nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mana nevashanu 17,345 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matatu nemakumi masere nezvisere nemakumi maviri neumwe chete kana kuti 388,021 nozviuru zvitanhatu nemazana manomwe nemakumi maviri nevapfumbamwe 6,729 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru makumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri 69,992. Zimbabwe iri kushandisa mishonga yeSinovac neSinopharm kubaya vanhu kunyange hazvo World Health Organization ichiti haisati yapa mishonga ichitambi chekuti ishandiswe kuruzhinji rwevanhu. Zimbabwe inoti ine urongwa hwokubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.